Mumwe mugari wemumusha weke MP amayuda swanda vanoti danho ririkuda kutorwa nekanzuru harina ungwaru sezvo ichazopedza mari yakawanda ichibhadhara makambani anotevera zvikwereti aya.
Ini zvangu semugari ini handione zvine musoro ini kuti kanzuru iri kuda kuti itsagire madebt collectors. Madebt collectors handiti anobhadharwa, abhadharwa vakatanga vabhadhara madebt collectors vozoti mari zvekwatiri isu vanenge vakutora kuti yavachatora vanenge vobhadhara madebt collectors iyayo, saka hazvitobetseri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari remasungo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidza yemagwibira vati kanzuri iri kuda kuomesera vagari, asi mapazi ehurumende ane chikamu chakakura chezvikwereti pa3 billion haana zvaari kuitwa.
Kuti vagari oredhi vari kutotambudzika kuti vange vachibhadhara mari dzemutero dziri kudiwa, saka kuzovaendesa kumadebt collectors ikutova overbedena. Dekansiyauya neimwewo strategy ingabetsera yekuti vakolekte mari yayo, they can incentivize kuti abhadhara bill yako, we can do this. Uyewo taachifungidzira kuti kunze kwokutanga maresidence devatangawo maparastatals nemagovernment departments nemamwe maorganization akasiyana makuru ane mari yakawanda yakasiyana neyevagari.
Meya waguta remasvingo vakuli maboke vati kanzuri yakatora danho iri nekuti iri kutadza kuita mabasa ayo nemazvo nekushaya mari.
Chinoitika ndechekuti pamari iri kuowa kanzuro nevagari pamwe chete nemagovernment institutions iri approximately 3.2 billion, inotibatsira panyaya dzesofi delivery in the sense that tinofanirwa kuona kuti mishini yedu inopamba mvura yaripeyo. Tinoda kutenga machemicals emvura, tinoda kutenga mota dzesofi delivery.
Vamwe vagari vanoti kanzuro ndiyo iri kuita kuti vaite zvikwereti zvikuru sezvo mabhiri avo ari kuuya akakwira mwedzi wega wega. Bhiri evagari vazhinji ave kuuya ane mari dzinosvika zviuru makumi masere emadhora emunyika, iyo inokwana kuita madhora makumi manomwe emari yekuamerica pamusika wekubhanga. Mari iyi inonzi yakawandisa sezvo vagari makore apfuura vaibhadhara mabhiri asingadariki madhora makumi maviri emari yekuamerica. Zvichakadaro, vagari vedhorobha reChiredzi vari kuchema-chemawo kuti mabhiri avo emvura emwedzi uno akauya akakwirisa zvekuti havakwanisi kumabhadhara. Vagari vataura nestudio 7 vanoti mabhiri aya akauya akadarika zviuru zana zvemadhora emunyika apo vaimbobhadhara mari isingasviki zviuru makumi maviri. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano revagari reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti uchira amai Constance Chikumbo vati vagari vakawanda vakwanisi kubhadhara mari iyi.
Because pamaconsultations aiitwa vagari vairatidza kuti vanokwanisa kubhadhara mari inorange from $8 to $15 USD ine bank rate. Then ivo tikaweka mari yavakaisa iyo inotova mari inopfuura mari iyoyo.
Sazgaro wekanzuri yeChiredzi vaGibson Mwende vati vagari vasarohwe nehana vachiti mabhiri aya akakanganiswa, vakakurudzira kuti vaende kumahofisi avo dzinogadziriswa.
Kuapologiza kumaresidensi edu nekuti zvakazosendwa kwavari handizvo zviri paapproved budget. Pane maerrors akaitika kumahofisi edu atatozoona makuseni nasi. Anja mafigures for sure, mafigures akapanjiwa akakwirisa zvikuru, saka totori mubishi rekuti tigadzirise.
Vagari mumadhorobha maviri aya vanoti mabhiri avo ari kukwira mwedzi wega wega, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.